Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 4, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pandiri kutotaura panapa ndepekuti major supplier wedu weflower akatokwidza kuswera zuva mutengo weflower neabout 40%. Saka kana mukatarisa pane zvakadaiwo mamembers edu aramba achibika ka vasingakwidziwo mutengo. Zvinenge zvaakunetsa kuti ivo vakwanise kuzonotenga imwe flower tevaramba achigadzira.
Makambani anobika chingwa munyika anokwidza mutengo wechingwa achiti mutengo weflower nezvimwe zvinoshandiswa mukubika chingwa zvakwira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vanoita zvemigodhi kuti vatsvage nzira dzekuchera nadzo zvicherwa, zvicherwa izvi zvisingakanganisi nharaunda dzavanenge vachishandira. FC Platinum yodimbura utungamiri hwechicken in Dynamos pamusoro petafura yeCastle Laga Premier Soccer League panguva yoHarare Derby yave pamusuo. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makambani anobika chingwa munyika nhasi akwidza mutengo wechingwa achiti mutengo weflower nezvimwe zvinoshandiswa mukubika chingwa zvakwira. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Makambani aya anoti hapana zvaangaite kunze kwokukwidzawo mutengo kuti arambe achishanda. Muchiziviso chayo kuvatengi, imwe kambani inobika chingwa yati chingwa chai chinodyiwa neveruzhinji icho chaihodwa neRTGS 40450 chichitengeswa neRTGS 453 chave kuhodwa neRTGS 559.50 chichitengeswa neRTGS 626.60. Mutengo uyu unosiyana zvishoma zvichienderana nekuti chingwa ichi chiri kutengeswa papi uye kuti ndiani ari kutenga. Semuenzaniso, mutengo unodzika kana ari makambani anoita zvekuviga vafi ari kuhodha kana kutenga chingwa. Mutungamiri wesangano rinomirira vanobika chingwa reNational Bakers Association of Zimbabwe vaDennis Waller vaudza Studio 7 kuti mutengo wechingwa uri kukwira nekuda kwezviri kuitika muupfumi hwenyika. Vatiwo zvinogadziriswa chingwa zvakakwira uye ivo havana zvavangaite kunze kwokukwidzawo mutengo kuti varambe vachishanda.
Pandiri kutotaura panapa ndepekuti major supplier wedu weflower akatokwidza kuswera zuro mutengo weflower neabout 40%. Saka kana mukatarisa pane zvakadaiwo mamembers edu aramba achibika ka vasingakwidziwo mutengo. Zvinenge zvaakunetsa kuti ivo vakwanise kuzonotenga imwe flower tovaramba vachigadzira flower yacho vachivaramba vachigadzira chi.
Vatiwo kunze kwekukwira kweflower zvimwe zvakaita semagetsi zviri kukwirawo izvo zvinokwidzawo mutengo wechingwa. Vachipindura mubvunzo wekuti flower yacho iri kuwanikwa here, vawala vati pari zvino chingwa chicharamba chichiwanikwa.
Isu tichaedza nepese patinogona kuti vanhu vawane chingwa chavo. Obviously une maburikira zvinenge zvichiitika kuti flower yacho inenge yawanikwawo zvakadii, but sezvandiri kutaura kuti I think kutanga kwevhiki rinei zvaa zvakamboti nesei mbichana ndiyo chaichiti shaikei. Asi tinotarisira kuti hazvizoenderere.
Mutungamiri wesangano rinomirira vane zvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemutengo wechingwa nezvimwe hakufadzi asi hapana zvavangaite nekuti kukwira kwemutengo wechingwa kwanyanya kukonzerwa nehondo yeRussia neUkraine uko kunobva gorosi rakawanda.
Saka naizvozvo chata kutombotarisira ndechekuti isusu semabhizimusi tirambe tichiedza nepatinogona napo kuti pazvinokwirawo tongokwidzawo zvine mwero, tisazonyenyekidza zvekuti vanhu vanosara vachinyanyochema sezviri kuitikapo. Asi hondo yeRussia neUkraine yatadzisa kufamba kwegorosi nezvimwe zvakadaro kubva kune dzimwe nyika kuuya kunyika dziri kusimukira dzakafanana neZimbabwe kuAfrica.
Vamutasvi vatiwo kushaya simba kwemari yemuno ndiko kuri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu izvo zvave kuomesera vemabhizimisi. Mumwe mugari wemuHarare, ama Euphrasia Matongo, vaudze Studio 7 kuti vakatosiyana nekudya chingwa nekuti havachakwanisa kuchitenga.
Tatova nemasvondo mairi kana anosvika matatu tisingazivo kudya chingwa isu. Chiri kutengeka here?
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiri weGrain Millers Association of Zimbabwe, vatafadzwa musarara kuti tinzwe kuti vanokwanisa kuunza gorosi rinoita kuti vanhu varambe vachiwana chingwa munyika here, sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita. Asi vakaudza Voice of America nguva pfupi yapfuura kuti pane gorosi rakatengwa neZimbabwe riri kuMariupol kuUkraine riri kutadza kuuya nekuda kwehondo iriko. Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ione zvaingaite panguva ino kuti vanhu varambe vachiwana chingwa sezvo chichidyiwa mazuva ose.
Kwade kuti kukwira kwechingwa kuchaita kuti mhuri dzakawanda dzinge dzichitsvaka zvimwe zvokuisa mumbuva, zvikuru sei vanogara mumaguta vanenge vada kugadzirira vana mbuva dzemangwanani. Vanenge vakutsvaka zvimwe zvokuisa dzingava mbambaira kana zvimwewo zvinowanikwa nguva inei.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemabhizimisi nemaindastry amai Sekai Nzenza vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Zvichakadai, African Union yakumbira European Union kuti pazvirango zvairi kutemera Russia irege gorosi nechikafu zvichifamba kuti nyika dzemuAfrica dzisaite nzara nekuda kwehondo yeRussia neUkraine. Hondo iyi yapinza nzara munyika zhinji pasi rese sezvo Ukraine neRussia dzichiri makumi mana kubva muzana zvechikafu chinodyiwa pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira vanoita zvemigodhi kuti vatsvage nzira dzekuchera nadzo zvicherwa dzisingakanganisi nharaunda dzavanenge vachishandira. Nepfenyuro yeZBC inoti vaMnangagwa vataura mashoko aya kumusangano we-2022 Chamber of Mines of Zimbabwe Annual General Meetings and Conference wapetwa nhasi kuVictoria Falls. Mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nenharaunda reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti mashoko emutungamiri wenyika aya akanaka chose, asi anoda kuzoonekwa kuti ari kuteedzerwa here nevanochera zvicherwa.
Mashoko avo akanaka zvikuru, asi semutungamiri wenyika tinovatarisira kuti kana vachinge vataura sekutaura kwavaita ikoko, vanotora matanho anooneka, anobatika, kuti zvavataura izvozvo zviitike. Tichitarisa zviri kuitwa nemining kuenvironment, nyika yedu yanyanya kukanganisika environment pasi peutungamiri hwaMnangagwa kudarika vaMugabe, nechikonzero chekuti hurumende yavaMnangagwa inonyanya kuvimba nekuchera kutsvaga maminerals kudarika any other sector yeeconomy. Uyewo zvekare vamwe vacho vazhinji vacho vari kuchera ndo vatingati maartisanal makorokoza nemasmall scale miners. Saka iroro idambudziko guru, ndinoti kana kuri kuti vazviona ndosaka vazvitaura chinhu chakanaka, asi semutungamiri wenyika ndivo zvekare vane simba racho rekuti dambudziko iroro rigadziriswe.
Tichiona mashandiro ari kuitwa muZimbabwe mumigodhi, munoona here ari mashandiro anowirirana nezviri taurwa kana kukurudzirwa nemutungamiri wenyika.
Ma mines ane avanoti ma environmental management plans anoratidza kuti vachange vachimanage sei nyaya dzeenvironment, uye kuti kana vachinge vapedza vachadzorera nzvimbo iyoyo sepayanga iri mining isati yatanga, kufushira makomba avo, kudyara miti, vanhu vokwanisa kuramba vachishandisa nzvimbo iyoyo sezvavaiita mining isati yatanga. Asi dambudziko guru rapo muZimbabwe nderatingatiro kupindira kwemapoliticians, military security sector mumining. Saka vanhu ivavo vanoshanda vari pamusoro pemutemo, veema nzvimbo zhinji dzatakaenda, vanoti iyi nyaya iyi inopisa.
Iyo misangano yakadai yakakosha zvakadii vamaguru?
Misangano yakakosha zvikuru. Nyika dzamunoona dzakabudirira dzakaita sana Australia, na United States, na Britain inhau yekuti vatungamiri vanenge vachisangana nemaexperts vachiyambirwa kuti apa fambai makadai, apo fambai makadai. Saka misangano yakakosha zvakanyanya. Asi mibvunzo iripo ndeyekuti misangano iyoyo fanika wapedza kuitwa kuVictoria Falls, vanhu vanga vachitaura ipapo ndivanani? Uye vanhu vanonga vachitaura ava vaitenderwa here kutaura chokwadi? Environment yacho yaivatendera here kuti vataure chokwadi sezvachiri? Kana kuti musangano yemayesmen yekuti vanenge vachiudza president zvavanoda kunzwa?
Migodhi mizhinji yacherwa muZimbabwe kana vanhu vakanga vapedza kuishandisa, tinonzwa vagari vemunharaunda vachisara vachinyunyuta kuti inenge isina kufushirwa, yasara yatonjodzi kuvanhu. Zvii zvamungataurawo tichitarisawo iwo kurudziro dzakafanana naidzodzi nemisangano yakadai yekuti vanhu vanenge vachirova namasoro?
Iko zvino Zimbabwe yese amakomba. Mukaenda kuMidlands area, Shurugwi, Zvishavani, vari kuchera kunyangwe nemuside meroad, vari kuchera makomo everywhere. Saka nyika yedu iko zvinezvi zvikuru sei vatungamiri vedu, chavari kukoshesa maprofits kwete environment, kwete future yenyika. Mining iri kuitika muZimbabwe ndingaiti muchirungu ya environmental Armageddon.
Mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nenharaunda reCenter for Natural Resource Governance, Vafarai Maguhu, vari parunhare muHarare neStudio 7. Ishe Nhlamba vaDennis Ndlovu vekuGwanda, avakashaya nemugovera svondo rapera, vari mune chimwe chipatara kuBulawayo, varadzikwa nhasi kugara Nyemba kwakare kuGwanda, paine kurudziro yekuti hurumende ichengete shirikadzi dzinenge dzasiyiwa nemadzishe. Vakawanda vataura pakuvigwa kwaIshe Nhlamba vanonzi varumbidza mushakabvu semunhu aizvininipisa uye aiteerera zvinotaurwa nevamwe. Ishe Nhlamba, ava vakashaya mushure mekurwara kwenguva yakareba, vakanga vava nemakore 45 ekuberekwa. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana mashanu nevapfumbamwe, kana kuti 5509. Vanhu zana nemakumi masere nevashanu, kana kuti 185, vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu, kana kuti 4.5 million. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu 90 kubva muzana mukupera kwemwedzi wachikunguru. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mupurisa azivisa kuti uwandu hwevanhu vafa kubva mutsaona yekubheuka kwechitima pedyo nenzvimbo yekushanyira yeBavarian Alpine muGermany wakwira kusvika kuvanhu vashanu nhasi, apo mumwe mutumbi wawanikwa kubva muchitima chakaparadzwa netsaona iyi. vanoongorora zvetsaona vari kutsvaga chakakonzera tsaona iyi nechishanu pedyo negamishe patenskan dunhu riri kugadzirira kuitirwa musangano weG7 mukupera kwemwedzi uno. Mauto eRussia ari kubhomba mabhiriji ari parwizi Seversky Donetsk kudzivirira Ukraine kuti isapinza mauto ekuwedzera arimo uye kufambisa rubatsiro kuenda kudhorobha reSeverodonetsk. Gavhuna wedunhu reLuhansk vadaro nhasi. Vasei Haidai vaudza nepfenyuro yeterevhizheni kuti mauto eUkraine acharamba akabata nzvimbo dzaari mukati uye ari kurwisa achidzosera shure mauto eRussia munzvimbo dzakawanda. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai icho chamunombopiwa mazuva ose naMavelas Muhlanganya uye asi nhasi muri kuchipiwa neni Jonga Kandemiri. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT tichitarisa matambudziko anowanzosangana nemadzimai munguva ino yekutengeswa kwezvirimwa zvakaita sefodya nechibage vana baba vachinzi vadya mari. Tatanga nekubvunza amai GT kuti gore rino matambudziko aya akamira sei.
Mwaka uno varimi vefodya kunyanya vechidzimai vari kufara zvikuru pamusana peshanduko yakaitwa nemakambani efodya avo vakavhura misika yefodya munzvimbo dziri pedyo nevarimi kuburikidza nechirongwa chehurumende chedecentralization. Izvi zvaitawo kuti kutengesa kwefodya kureruke varimi nyangwe vechidzimai nokuti havachatore nguva yakareba vari pamusika wefodya. Zvarerukawo kuti vana baba vava kuenda pamwe chete namadzimai avo kunotengesa fodya yavo nokuti kare kwaendwa nana baba bongozozo kurwa nekuurayana kwaiva kwanyanya baba vadyirwa mari nana marwei. Mabhengi kunova iko kuri kuiswa mari nevarimi zvabatsirawo kuti mari ikaiswa mubhengi kutora kwacho unoiwana iri shoma neshoma sezvo mabhengi anopa mari inokwana kuita 1000 pazuva rega rega. Dambudziko remari inodyiwana nababa zvava kuderera zvikuru pamusana pemitemo iyi yemabhengi uye kuti misika yefodya yave pedyo navo. Vamwe vana baba vanotonga madzimai avo zvakanyanya zvinoita kana vane tsana hakudyiwi rinopisa kumba. Madzimaiwo tichitarisa kaucha yedu vanoteerera nekuita zvinenge zvataurwa nababa zvinozoita kuti dambudziko rokutorerwa mari nana baba risapera zvachose.
Tinoona kuti makore akawanda vana mai vanochemedzwa nairo dambudziko rokuchirwa kumari. Sesangano revarimi, zvii zvamuri kukurudzirawo kuti dai zvaitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Sesangano revarimi tinokurudzira varimi kunyanya vechidzimai kuti vawirirane nana baba kuti vawanewo bank account yavo kuitira kuti mhuri iwane zvokudya zvekupfeka uye pundutso pamusha. Madzimai ndovakurudzira kuti vasasvike pakupondana kana kuzviuraya asi kuti vatsvage muyananisi. Zvekare madzimai ngavave vachiungana semadzimai vachipangana mazano anovaka.
Iwo madzimai ari mukurima umu vakawandawo zvakadii?
Munyika muno tine varimi vanosvika kana kupfuura 2 miliyoni uye 50% yavarimi ava madzimai. Madzimai ndivo vanonyanya kushanda kumaminda uku varivo zvekare vanoriritira mhuri zhinji.
Amai Jiti, tiri kuona kuti GMB iri kuyeuchidza varimi pamusoro pemitemo yakadzikwa kubva muna 2019 kusvika 2021 inobata kutengeswa kwechibage, kutengeswa kwegorosi pamwe chete nekutengeswa kwesoya beans zvichinzi zvinongofanira kunge zvichitengeswa kuGMB. Munoti nemashoko eya akaburitswa neGMB ekuyeuchidza varimi?
Hongu, kwane mutemo unosungirwa varimi kuti vaendese chibage chose kuGMB kana kuti vachasungwa kana vakasatevedzera mutemo uyu. Izvi zviri kukatyamadza pamwe nekuvhundutsa varimi pamusana pokuti varimi vari kupiwa mubhadharo we30% iri mari yokunze uye 70% RTGS. Tikatarisa mari iyi iri kusiya varimi vaine zvikwereti uye vachizokonewa kudzokera mumunda. Kusungwa kwevarimi chinhu chichaita kuti kurima rive dambudziko nokuti zvinhu zvinorema zvikuru. Mutengo wokuunza chibage kubva kunze kwenyika chinosvika muno chava pa$350, asi mari iri kupiwa murimi muno iri pasi pe$170. Izvi zvaita kuti varimi vachemecheme zvikuru. Tikatarisa gohoro muno, pamusana pemvura isina kunaya zvakanaka, rakaderera zvikuru. Murimi munhu ari mubhizimisi, saka anodawo kupuwa mari inoita kuti bhizinesi rake rienderere mberi. Kusungana handiko kunopedza dambudziko renzara.
Tinotenda amai Jiti, iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wezctu vaJafet Moyo pamusoro pematambudziko ari kusangana nevashandi nekuda kwekusavepo kwenhaurirano dzetripartite negotiating forum kana kuti TNF.
Takakonana panyaya yekuti vashandi vanenge vachiti kuti tivatsirikane tidhambirisei mari ine vhalu. Saka vehurumende vari kuti tripartite negotiating forum haisiyo inofanira kutaura nenyaya yemihoro. Tiri kuona zvekare vachibatana nemaemployers kuti haiwa TNF haigone kubata nyaya yemuhoro. Nyaya yemuhoro ngaibatwe nemaplatforms akasiyana-siyana, tingakoti maindustrial sector platforms anodaidzwa kuti maNECs, kuti vekubanking vari veikoko ngavataurirane nemaemployers avo kuti masector platforms ndiyo anofanira kudemaira, not a national level. Saka tiri kukonana nenyaya yekuti isisi tiri kuona kuti maagreements ari kuitwa kumaplatforms akasiyana-siyana kumasectors atadza kakugadzirisa nyaya yemuhoro. Vashandi vari kutotambudzika. Saka tiri kuona kuti iyo zvino hurukuro kuti yeni yakatomira nenyaya yekuti hatisi kuwirirana kuti toenda sei tichigadzirisa nyaya iyoyo.
Asi mune matanho amuri kuitawo here kuti munge muchigara pasi zvakare mutsvage nzira dzekumutsiridza nhaurirano?
Iyo zvino masectors ndiyo ari kutoedza kubatsira. Vari kugara zuva nezuva vachikonana. Tiri kunzwa kuti kune madeadlock kana kusawirirana ikoko kumasectors. Masectors akati wandei vame vachitadza kuwirirana pakupanana iyo RTGS chaiyo kana Zim dollar isina kana nevasa. Vanotadza kuwirirana kuti percentage ipi vangapanana. Vamwe zvekare vari kukonana pakuti vobhadharana maRTGS maZim dollar here kana kuti vobhadhara maUS dollar. Vokonana zvekare panyaya iyoyo. Saka tiri kuona dambudziko iko kumasectors kwacho. That's the reason taifungidzira kuti kana pane gakava rakadaro kuti masectors akutotadza kugadzirisa nyaya iyi, ngaive a national issue ka, because maonero edu yanyaya yekuti pane crisis munyika yese. It's a national crisis inofanira kuongororwa at the national level. That's why tanga chifungidzira kuti tingaita an agenda item yemari here at the national level ku TNF.
Tiri kunzwa mamwe masangano anomirira vashandi ari kuti vashandi kuti vagadzirise nyaya idzi vamwe vakutokanda mapadza pasi kana kuramwa mabasa. Zvinhu zvamungakurudzira here muchifunga zvingagadzirisawo dambudziko?
Zvinhu zviri pamutemo wenyika. Tingatarisa constitution yeZimbabwe inopa vashandi kodzero rokuramba mabasa. Totarisa mutemo unoregulata kushandirana pakati pevashandi nevashandirwi, tingati Labor Act. Inopa zvekare vashandi mvumo yokuramba mabasa, although panofanirwa kuchitedzerwa nzira zvokuti vanhu varambe mabasa. Dambudziko riripo iyo zvinotaona madare achitora masides, tingati anotadza kuinterpreta mutemo. Saka vashandi vakawanda vanenge varamba mabasa tinoona vakutoitwa tingati pachirungu victimization. Sezvamunoziva kuti iyo zvino vashandi vakawanda, maticha vawana mari yatorwa vanotambira vakawanda vari kuendeswa kuma hearing vari kudzingwa mavasa saka tiri kuona kuti patinenge tichi exercise kodzero redu sevashandi nokukanda matools basa pakuramba mavasa tinozo victimize zvekare nema employers vachivabatsira vachishandisa mutemo unoitwa nehurumende.
Manga makateerera kumunyore mukuru wezCTU vaJafet Moyo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. FC Platinum yadimbura utungamiri hweChicken Inn neDynamos pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Panguva iyo Harare Derby yave pamusuo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FC Platinum yasvetuka Dynamos kuenda pachinzvimbo chechipiri mushure mekurova Cranbourne Bullets 1-0 muSakubva Stadium kumakomo kwaMutare. MaMoneybags ave nemapoints makumi matatu nerimwe chete vakaenzana neDynamos asi vave pamusoro peDimbare nezvibodzwa zvakawanda. Asi Dynamos ine mutambo mangwana neCapes United uyo inogona kushandisa kudzoka zvekare pamusoro peFC Platinum. Mune mimwe mitambo yanhasi, Blue City yaita mangange 0-0 neBlack Rhinos. Herentals ichiitawo 0-0 neZPC Kariba. Asi vakawanda vakaisa nzeve nemaziso avo pamitambo yamangwana apo zvikwata zviri pamusoro petafura zvinoti Chicken Inn neDynamos zvine mitambo yazvo. Dynamos eri muNational Sports Stadium umo eri kusangana nevavakidzani vavo veCapes United. Zvikwata zviviri izvi zvasangana kashanu kubva muna 2019, Capes United ichikunda katatu, Dynamos kamwe chete mumwe mutambo wavo uchiita mangange. Asi mutevedzeri wacaptain weDynamos God knows Murwira anoti iko zvino yave nguva yavo yekukunda.
We have what it takes, the quality amongst the players, iripo, the talent, everything, the commitment, even one love chaichai kushandirana kurwirana kuripo saka zvinoita this time.
Dynamos ine chivimbo kuti Bill Antonio na Emmanuel Paga vachasimudza mutambo wavo, Capes United ichitarisirawo mashiripiti kubva kuna William Manondo, Phineas Bamusi na Ronald Chinyengetere. Aimbotambira Capes United Frank Nyamukuta anoti ari kuda kuti makepekepe ikunde mumutambo mukuru uyu.
I want Capes United to win this one.
Mumwe mutambo mukuru ore mugibo umo Chicken Inn iyo iri kutungamira makundano aya iri kushanyira triangle. Zvekwata zviviri izvi zvine ukasha mushure mekunge Chicken Inn yakadzorerwa shure mushure mekuita mangange 1-1 yadha. Musi uyo triangle yakazvamburwa 4-0 neFC Platinum svondo rapera. Asi uyu wave mutambo mutsva uyezve nezvinangwa zvitsva. Panguva imwe cheteyo zvikwata zvemamutare Manika Diamonds neTenax zviri kuedzanawo masimba muSakubva Stadium mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko mangwana ndeiyi: Highlanders vs Harare City Baba Fields, Wawa vs Ngezi Platinum Stars Ascot. Highlanders nezuro yakapa basa kumuraridzi wekuPortugal Bautema de Oliveiro Brito uyo anotarisirwa kusimudza matambiro echikwata ichi kuti chidzokere pachaive kare chine vatambi vakaita saPeter Ndlovu nevakoma vake Adam na Madinda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Makambani anobika chingwa munyika anokwidza mutengo wechingwa achiti mutengo weflour nezvimwe zvinoshandiswa mukubika chingwa zvakwira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vanoita zvemigodhi kuti vatsvage nzira dzekuchera nadzo zvicherwa izvi vachichengetedza nharaunda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Chris Gande.